vama zvimata vandu vatate garatishanda navo kunezvedzidzo atingati pane chakawanyanya chatirikutarisa kubva kwavari nenyaya yekuti mushandiro wavo tinovaziya munhu anoverenga bepa rakasiya ravanyorwa navadokora achiedza nepaanogona kuti angoedza kuita nemo nemo zvavanga vachiita ivo chatingangovakurudzira vamazima ndechekuti vatange kudzidzira kukonsalta vanhu vanoenda nezvedzidzo zvakanyanya vadzidzire kuisa musoro pamwe chete nevanhu vese vane shungu nedzidzo kuti tikwanise kutipatomuonera pamwe kuti tidzee muzvikoro medu isimukire asi isu vati hatichinyanyotarisa ndivi vanoita mubati wemari nevepublic service vatinoona kwakaiswa mazita matsva akaiswa
muri kutarisa kuti vaite sei apa
isu chatiri kunyanyotarisira ndechekuti vawedzere mari iri kutambirwa nevashandi nenyaya yekuti mukatarisa mapuraizi akukwira kwaaita airodha income yematicha zvakanyanya yemasocials yevanhu vose vari kushanda neizvezvi tingatoti up to 100%. Tikutotarisira kuti gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richatanga nekutogadzira musangano wekunegosheta kuti mari iwanzwe rinokuri inosumudzwa. Chechipiri tirikutarisira kuti pachinjwe mitemo yemastructure yedu yenegotiation yatanga tichishandisa yataigara tichema nayo kuti apexa ichaite kuti iite manegotiation NDNC haichaite kuti ite manegotiations. Takuda kuti tigare pasi tigadzire structure nyowani inoita kuti manegotiations anga ari manegotiations echokwadi, kwete kungoungana muchiudzwa zvekuita naemployer sezvaagara achiita kumashure nemitemo yairipo izvozvo.
Sei musiri kufara nezviri kuitwa neapex council nevamwa?
Apex yaane nhoroondo yakakura yekutengesa vashandi ichiti zvisungo zvinenge zvichiitwa nevashandiyo kana yanogara patafura vanhu vari vanoenda kusvika vachitengesa. Chechipiri mutemo wacho wakatogadzira apex nekuti inge ichiexista hausaenderane neconstitution wakagadzirwa muna 1997 pokwanga kuchingori nemaunioni maviri chega imirira vashandi vehurumende, hausaenderane nezviri muconstitution. Mukatarisa zvinonyanyoshoka pamutemo iwoyo zvinonzi kana kwava kunoitwa manegotiations hurumende inogona kugara pake zvayo ichizvinegosheka iri yoga ikatokwanisa kutobuda nechisungo chekuti tawirirana nevashandi zvakati. Saka tiri kutotarisira mapefumiro ari kuita vashandi vari muapex nemutemo wakagadzira apex yacho kuti zvichinjwe kuitira kuti vashandi voice ravo rikwanise kusvika kuna employer wavo.
Saka muri kuda kuti muwedzerwe mari yakawanda zvakadii uye muchanyora here tsamba Public Service Commissioner?
Chekutanga mari yatida kuwedzerwa tirikungoti 100% sekutaura kwataimboita gore rapfuura. Tinoziva kuti 100% haichakwani, asi vose vanhu vanoziva kuti nyika yedu yakaomerwa tirikungoramba tichidai tangoisawo 100% mari yedu yasimukira. Chechipiri tichange tichiungana pamwe chete nevamwe vanomiririra vashandi vehurumende tichimutsiridza boka redu refozel kuti titange zvakare kuisa pressure kuhurumende kuti iwedzere mari yedu. Tichazenge taakunyora gwaro rekuendesa kuvatungamirira vatabatana pamwe chete nemamwe maunions anomiririra vashandi vanoshandira hurumende tiri pakunyanya vanomirira maticha tiri paumbrella yedu yefederation of Zimbabwe Educators Union.